Good evening, Zimbabwe. Welcome to your Youth Forum, The Connection, coming to you live from Studio 7 at the Voice of America on Tuesday, October the 24th, 2017. I'm your host, Ntungamile Nkomo. And tonight, we are focusing on phase one of the National Voter Registration exercise, which ends tomorrow. What that means to you if you have not been able to register, coming up. Let's get connected on WhatsApp. The number is 001-202-465-0318. You can also call us live and direct on 001-202-619-2077. We are streaming live on Facebook on our three platforms at VOA Live Talk, at VOA Ndebele, and at VOA Shona. We are also streaming live, of course, on our websites. That's www.voashona.com, www.voandebele.com, as well as on www.voazimbabwe.com. Good evening once again. Phase one of the National Voter Registration exercise comes to an end tomorrow, with the Zimbabwe Electoral Commission saying it had registered just over a million people by end of business today. That is an impressive figure by any measure. According to Zimbabwe Electoral Commission Commissioner Dr. Kubani Moyo, but those who have failed to register because of various reasons and those following proceedings, especially in the civil society, will definitely disagree. Still, ZEC is now moving on and embarking on phase two beginning on October 29th through November 13. Iloge utaba esingalo lamhlanje sihlobo esithandekayo sikhangela ihlandla lakuqala lohlelo lokubhalisela ukuvota oluqale kumaviki amabili edluleyo njalo oluphela kusasa. I-ZEC ithi kusiyaphela ilanga lalamhlanje ntambama ibisibhalise abantu abangu 1,033,426. Ngibala leyo figure ku-Twitter handle ZEC. I-handle yabo nxa lifuna ulwazi lokuyilandela i-ZEC abangaba bekuTwitter, i-handle ye-ZEC ithi @ZECZIM. Inkundla ke ye-Twitter leyo bayafaka amanani lapha lalaphana kulapho ongaya khona ukudinga ulwazi ngokwenzakalayo ku-ZEC. Lapho ngaba ukhona mlalelo othandekayo ku-phase one lapho i-ZEC ebikhona, wenelisile na ukubhalisa kumbe ungomunye wabehlulekileyo? Sifuna ukuzwa kini lamhlanje. Kusasa iyaqeda ke i-phase one i-ZEC, ukuthi i-phase two izaqalisa mhla ka 29 October. Ihlandla lesibili phela babe sebesuka lapha kade bekhona sebesiya kwezinye indawo. Ku-phase two iqala ke mhla ka 29 October iye phela mhla ka 13 ngo-November. Balamahlandla amane, phase one, phase two, phase three, phase four. Siyaqala ke u-phase two njengokutsho kwami mhla ka 29. Yilo udaba esingalo lamhlanje. Ndiyonyaya irimugango veduwe tirikukurukura nechikamu chekutanga chekunyoresa vanhu vachavhota musarudzo dza 2018. Chirongwa ichi sekuziva kwenyu chakatanga masvondo ndofunga maviri apfura uye zve chiri kusvika kwa mvura yacheka makumbo mangwana. Zek iri kuti pakupera pezuva ranhasi yanga yanyoresa vanhu vanokwana ivo 1,033,426 ndivo vanhu vanga vanyoreswa nezek kusvika zuva ranhasi. Mutereri wagona here wakwanisa here kunyoresa kana kuti uri mumwe wevamwe vatadza nezvikonzero zvakasiyana siyana? Tokuda kunzwa kwamuri. Uyezve tichange tichimutaura kuti kana uri panzvimbo paitwa phase 1 chikamu chekutanga, kana usina kukwanisa kuvhota, tichakutaurira kuti uchange uchiita sei kuti ugone ukwanise kunge uchinyoresa. Sekutaura kwangu tamboita hurukuro maminitsi mashoma apfuura, nakomishina vezek vaqhubani moyo ngengakhuluma lobaba uqhubani moyo ongusikomichi wezek, wakhuluma yena ukuthi luhambe njani uhlelo achikurukura achitaura kuti chirongwa ichafamba sei, vari kuti vari kugutsikana zvikuru. Let's take a listen to that interview with zek commissioner qhubani moyo.
The commission so far has registered over 1 million potential voters in the first phase of the voter registration. It is a very impressive figure by any measure of standard. So far, it means that we have registered about 15% of the entire population. And if we proceed in this trajectory, we are likely to achieve over 80% of registration by the time we finish in December or January or thereabouts. 80% is a very acceptable figure internationally for voter registration. So we are very, very much happy. What we'll be doing after tomorrow is that we are going to the camp, that is, take away our equipment from areas that were designated as phase one areas as we move on to the second phase areas. We will set up in about 3 days or thereabouts, then begin to register in the new areas for phase two. So the phase two areas, already there is activity happening there because we have sent our education officers to go and do the voter education campaign ahead of our arrivals. So there is awareness in those areas where we are going to.
And what happens to those who have failed to register for various reasons under phase one? Are you going to do a mop-up exercise after this?
Well, I'm sure at the end of the exercise, nothing will stop us from reviewing how we performed, and then we'll see what needs to be done and where. But I would also say that there are some areas that will remain as static areas. For instance, our district offices all over the country will remain static and allowing anyone to register, even those that were in phase one. So effectively, that means we are not closing voter registration in the areas that we have passed through. We are just concentrating our campaign in new areas, but still allowing people to register in those areas, but not necessarily in the schools and clinics and other areas where we had been camped. They will now go to the district offices. But you also want to know that voter registration does not necessarily close in December. It is only the outreach program that you are doing that closes in December. But we'll continue open for continuous voter registration until 12 days after proclamation of election by the president. So whoever misses it now can do it at our district offices, or still do it in areas that are in phase two because they are not really far apart. For instance, I'll give an example. That if you are in Bulawayo and you miss out on phase one registration, you can still register somewhere in the city center, or you can register in the nearest ward that is also close to you. So there is still a space for you to register in anywhere within the city. You can register anywhere at any given time. If you missed out when you were at your neighborhood, you can still go to your next door neighborhood and register that site. That is how the process is organized. You miss it at your doorstep, you go to your nearest ward again and register. So for now, we are now moving to concentrate on the new area. But like I said, that we went beyond the 1 million mark as of 4 today. And that means that we are doing remarkably well in terms of the numbers of people that have registered.
In terms of the problems that people are facing, I'm sure you have witnessed many of them are under phase one, including aliens who cannot register, the issue of proof of residency, and the issue of commissioners of odds. How do you intend to address these as you embark on phase two?
I will say that the problems regarding proof of residence and commissioners of oath were teething problems that were very prevalent in the very first early stages of the process. We have been able to nip those in the bud by making sure that there is a strong voter education regarding the proofs of residence that one can bring. Initially, people thought that the only available proof of residence was an affidavit that you swear that you are so-and-so is in a certain place. But now people know that you can use your water bill, telephone bill, your bill from a shop, or you can get a letter from umfundisi wakho, you can get a letter. You know, it's all so many things. But also civil society and political parties have come in handy to complement by providing commissioners of oath in those areas where there was a shortage. So we have learned from phase one the existing problems that we had, which is why our numbers grew up by huge figures when we went to towards the end of phase one. So, which means that when we start phase two, we are starting on a high note because we've already dealt with those problems that we faced in phase one. Challenge, Jabule, would take phase one. The analysis would register around about 1 million. Ukusho ukuthi i-response ibinhle kakhulu. So sesithumele abantu bethu ku-ground ukuthi bahambe bekhuluma befundisa abantu ezigabeni esiya khona esithi ngama-voter educators. Kwenzela ukuthi wonke umuntu okuleso sigaba esiya khona abekwazi ukuthi izekhi isibuya ukuthi izoqoqoda emnyango wakho uzorejista duzane nalapho ohlala khona. Ngalokho-ke sithi uzulu wonke osezigabeni esiya khona ngalungiselela abone ukuthi kulesithupha sakhe e-proof of residence yakhe kwenzela ukuthi singamjumi engalaki kwalokho.
Uyasho ukuthi selibhalise abantu abayisigidi esisodwa, belikhangelela ukubhalisa abangaki phansi kwehlandla lakuqala leli?
I will say that our target in the first phase, because we only have four phases, was to register about 20% of the national population. If nobody to register, mhlawumbe is 20% population around our voter. We manage to register about 15% or thereabouts of the total possible population of voters, which is a good figure as you register. Okusho ukuthi nxa sesiya kuhlandla lesibili kuphase 2 sizangezelela lawo ma-numbers ngoba i-target esilayo vele yona iyi-6 to 7 million voters elizweni jikelele. Okusho ukuthi kathesi ngo-phase 1 lo sesirejiste about 1/5 of the population yama-voters, which is so far so good.
Siyabonga bekukuhle ukuba lawe kuhlelo baba uMoyo. Ungaphosa awokugcina ngamafitshane bazwe abadala lapho elijonge khona lapho eliyakhona?
Esingakutsho ukuthi abadala lapho abasezigabeni ezijiyeneyo la esibuya khona yabalungiselele ukuthi barejiste ukuvota. Angithi bathi ehamba muva ebanjwa izinja, bakhe baqalise babe yibo abaphambili ukwenzela ukuthi uhlelo luhambe kuhle, wonke umuntu arejiste ngesikhathi esifika ngaso. Phinde sithi kulabo esidlule khona mhlawumbe ngingase ukuthiye eceleni bona ukuthi uyahamba uyerejista kuma-district offices kumbe ebhakatshele lapho siyabe sikhona, ngoba siyabe singekho khatshana kakhulu lalapho ekade sikhona kathesi.
Umnumzana Qhubani Moyo ngusikomitshi wekomishini ebona ngokuqhutshwa kokhetho iZimbabwe Electoral Commission. Vanga vari vaQhubani Moyo vana vakomishina weZimbabwe Electoral Commission vanga vachitaura apo kuti vari kufara zvikuru nechikamu chekutanga chekunyoresa vanhu vachavhota musarudzo dza 2018. Vari kuti chirongwa ichi chafamba zvakanaka zvikuru uyezve vakwanisa kunyoresa vanhu vanokwana ivo 1,033,426 pakupera kwezuva ranhasi. Vava kutarisa kutanga chikamu chechipiri kutanga nemusi wa 29 mwedzi uno. Uyezve chikamu chechipiri ichocho chichange chichiguma nemusi wa 13 November. Tinoziva kuti kwanga kune matambudziko akasiyana siyana vanhu avanga vachisangana nawo, kusanganisira kushayiwa maIDs, kushayiwa maproof of residence, umbo hwekuti hwepaunogara hwanga kuchinetsa kuvamwe zvapakuti vatadze kunyoresa. Asi kana wakuwana umbowo ihwohwo, chirongwa chichakavhurwa sekutaura kwava Moyo. Phase 1 kupera kwayo hazvirevi kuti pane chachinja. Haiwa, zvinoreva kuti ZEC yakubvisa mamobile centers ayo ichiinda kudzimwe nzvimbo payanga isipo. Asi pane offices, permanent offices ari kusara ipapo, saka munogona kunoregister. Uyezve munogona kuenda ikoko panenge pachiitwa makuma centers, mobile centers anenge achiitirwa chikamu chechipiri phase 2. Nekuti unogona kunyoresa chero. You can register anywhere uyenelisa ukubhalisa yeloba ngapi. Ngakho ukuphela kuka phase 1 kwehlandla lesi lakuqala leli, nxa ungenelisanga ukubhalisa lapho obe kule ZEC khona, ayisiku kuphela komhlaba. Hayi, sebemuva ke ama-mobile centers abo sebesiya kwezinye indawo. Nxa kuyikuthi wehlulekile ukubhalisa, mhlawumbi awutholanga ithuba, awutholanga isikhathi, uvumelekile ukubana uhambe lapho osokuyaqhutshwa khona uphase 2. Ihlandla lesibili ke kuqala mhlaka 29 kulinyanga kusiyafika kumhlaka 13 ngenyanga ezayo ngoNovemba. Ulapho ke ongahamba uyebhalisa khona. Bekhuluma bekhonona abanengi ukuthi indaba ye-proof of residence. Ngimbuzile ubaba Moyo wathi yena bakuzwile, bazizwile izikhalazo zabantu, ngakho bakhangelela ukuthi kuhlandla elizayo lezo nkinga ebezibhekana labantu zibe sezilungisiwe kumbe zibe sezinlutshana. Bataura ibo bamoyo ukuthi wongo kwanga kune matambudziko anga achisangana nevanhu vakawanda muchikamu chekutanga phase 1. Zvikusanganisira nyaya ye ma-commissioners of courts uyezve ma-proof of residence. Asi vari kuti nekufamba kwenguva vari kuona kuti vanhu vakawanda vanenge vakuuya nezvese zvinodikanwa kuti vange vachikwanisa kunyoresa. That's where we are today. Yeah, again, if you've just tuned in, this is The Connection, your number one youth forum, coming to you live from Studio 7 at The Voice of America. And tonight, as we did last week Tuesday, and as we are going to do in the coming programs, we will continue to talk voter registration. That's what we are doing today. That's what we intend to do for the long run, because it's our duty, really, to encourage civic engagement, to provide you with all the necessary information that you need to be able to register. And again, nxa belilalele kuviki eliphelileyo besilabantu abathe bona ekade besithi bona gabala umdlandla gabala ntshinkuntshi yokubhalisa ukuze bavote kukhetho oluzayo kana makaterera muchirongwa chino svondora pfuura nemusi wechipiri varipo vakanga vachinyunyuta vachiti haiwa havana manyukunyuku ekunge vachinyoresa kuti vavhote svondo gore rinouya vakanga vachichema ivo nenyaya yekuti yarebesa nguva vachivhota asi hapana chinochinja asi pano pastudio 7 tiri kuti aiwa kumusaramwira munda kumakudo it's your right to register. You don't you don't have to pay anything besides I hear people have to pay for to get proof of residence and all of those are small issues, but really to vote is your right. It's your right to vote. You don't need to pay anything to vote. So it's your right. Lilungelo lakho, ikodzero yakho kuvota. Saka shandisa kodzero iyo yo. Starting October 29th, and by the way, we are trying to get our okay, my producer tells me we don't have any guests yet. I'm sure our numbers, the network is can be really bad at times, but I think I'm running out of breath. Anyway, I have to keep going. I hope the phones will be very kind to us shortly. Nxa ukobulawayo sikhangeleke lapha ihlandla lesibili elibuyayo. The research comes as a period notangamiswa 29. Ischedule sakhona ngilaso lapha esakuqala uphase 1 bekungama page afika ona 68. Lawa upage 2 kule ndawo ezi kulama page I think pose ikhulu pose 100 okusho ukuthi le ndawo lapho uZulu asengaya khona mbona sesizinengi siqale ngako bulawayo titangene ku gutare bulawayo kana uri ku bulawayo south nxa uko bulawayo ebulawayo south constituency ukuyabhalisa uqala mhla ka 29 ungaya eBaham Green Hall uye eBaham Green Primary School, Founders High School, Greenfield Infant School, Greenfield Primary School, Jogs Shopping Center, Sidojiwe Flats, Bellevue Shopping Center, Gampu A Primary School, kusephelandaba Mpopo Malapo, Gampu B Primary School, Inyati Youth Center, Lukanyiso A Primary, Lukanyiso B Primary, Machobana Hall, Mpopoma Hall, Mpopoma High School, Mpopoma Library, Mpopoma Angels, Mpopoma South Shopping Center, Mpumelelo A, Mpumelelo B, Msiteli A High School, Msiteli B, Nkulumane A, Nkulumane B Primary, Vulindlela Youth Center A Wall, Vulindlela Youth Center B. Entumbane BCC Preschool, Entumbane Wall, Entumbane A, Entumbane B, Manyeo A, Manyeo B, Mtombo Wesizwe A Primary, Mtombo Wesizwe B Primary, Ntabeni A, Ntabeni B, Yona Shopping Center, Tenta, Zulukandaba A Primary, Zulukandaba B, Entumbane Complex, Choppies Entumbane, Easy Peak Shopping Center, Emakandeni Wall, Emakandeni A, Emakandeni B, Emakandeni A Secondary, Emakandeni B Secondary, Josiah Chinamano Primary, Maunga Shopping Center, Mchingwe A Primary, Mchingwe B Primary, Waza Waza Shopping Center Tent, Apollo Shopping Center, Apollo Maunga Lapana, Helemu A Primary, Insugamini A, Lobengula Housing Office Wall, lobengula A, secondary school lobengula B. Lezi zindawo ongayabhalisa khona ke mlaleli nxa ukobulawayo kuqala mhlaka 29 October. Kusiya phela kumhlaka 13 November lihlandla lesibili leli uphase 2. Uphase 1 ihlandla lakuqala eliphela ke kusasa chikamu chekutanga chinosvika chiri kusvika kwamvura yacheka makumbo imangwana saka nzvimbo dzatiri kuverenga idzi inzvimbo dzamunogona kuenda kunonyoresa kana muri muBulawayo. Kulobengula Lutheran Center, Mpande Youth Center, Mchede A Primary, Mchede B Primary, Nguvo A Primary, Nguvo B Primary, Njube Wall, Njube A High, Njube B High, Nyamande A Primary, Nyamande B Primary, Center Pius Roman Catholic Church, Iminyela Flats Tent, Iminyela Wall, Induba A, Induba B, primary. Isizo zotwa lezindawo qhubeka uthiye indlebe mlaleli ke sithathe umlaleli osecingweni. Ngiyakwamukela kuhlelo mlaleli.
Kunjani makadiko?
Hayi wathi nofara makadini.
Inosimba mothi wana mfundisi moyo ku South Africa kunonko.
Ah, mfundisi kurisei ku South Africa.
Kuri America
kuri bozwa ko
aiwa tinotenda chekutanga rega itende mwari watisanganisa madeko anano ne mhuri yose yeZimbabwe yakada kuti Stovijo 7 manira anorega inotenda mwari nawepo ndekuti ndoda kubvunza zvangu panye chirongwa chana chokwasa kanaka zvikuru taida kubvunzira kuti pavanhu vari kunoku kunoku isusu kunoku panhu yekuti sezvo tikuti panye zvenyoresa kuvhota chishizvo kuti vanhu vakawanda vanozowana mukana kuenda kuna December kuti kuenda kuna December zvinovoti kunyoresa kuvhota kunovharwa zvekusvika zvarini.
Aha, saka muri kutarisira kuenda kuZimbabwe muna December.
Aiwa, inoti saidi rangu, ndiri kubvunzira zvimwe zvizvarwa zvizhinji kuti nini yekuti vanoti kuti mukana vanokwanisa kushayiwa kuti asi vamwe vanhu vangaita kuti kuti pamwe December kana achisvika vanondonyoresa kuvhota ukoko asi kuti vamwe already takatogadzira kuti nhaiti idi igoni kuitwa saida kungotorera kuti panhaye kuti zvati kunoku senyika yedu haigoni kuti vhotesere vanhu kunoku South Africa saka vanhu vakawanda vaiva neshungu dzokuti muna December zvivi 3-2 December ndovari kuenda kumusha saka vakati kumavhoto uku kunyoresa kuvhota kunovharwa zvarini.
Aha, aiwa ndanzwa mubvunzo wenyu mufundisi ipapo muna December chirongwa ichi chinenge chakavhurwa muna January chinenge chakavhurwa zvakare. Saka vanhu vakawanda ndinoziva kuti vachange vachibva kunyika dzakasiyana siyana kwavanogara uye kwavari kushanda muna December. Saka kana wawana mukana wekuenda kumba muna December chirongwa chakavhurwa, muna January chirongwa chakavhurwa zvekare. Uyezve kana muchida kunzwisisa zvakawanda vamufundisi, Zimbabwe Electoral Commission ine mafone numbers matoll free kureva kuti haubhadhari kana ukafona panhamba iyoyo. Manhamba acho unogona kufona uchibvunza chero mubvunzo uchawana minduro ipapo. Saka matoll free numbers acho ndeaya. Pane line yebadi ikoneta inoti 080-802-65. That's one of the toll free numbers. Again, that's 080-802-65. Then pane number yechipiri, another toll free number yezek pamunogona kufona kubvunza chero mubvunzo. Namba yacho inoti 080-102-65 inde net 1. Namba iyo zvekare inoti 080-102-65. Ndinodaira madzinyura pasi namba dzacho mbunisimo.
namba na zero ndaida kutaka mashoko au mashoko bishana zvakuti zosera nguva sosei pane midi zosipa mhepo kachiona vazhinji ndawenda kuti zvaunda kukurudzira kumhuri yeZimbabwe yose ndaida kubvunzira kuna vamwe vakati vabvunzire kana yakafanira vozi vanoti vanowana mukana muna December kavachinge vavhara ndofunga kuti yese chazovaudza kana kumachechi ikoko nekuti kuti kumhuri yeZimbabwe yakatira madekwana ano sezvekutaura mufundisi washe kunonzi kunyoresa kuvhota vana veZimbabwe kwakakosha zvikuru ngatisatarisira kuti takambovhota tikapasa kubuda chakabuda this time around ngatigore tese kundonyoresa kuvhota tizive patinovhotera kuti zvizvigo kutifambira zvakanaka naiyi nhaye kanaka zvikuru pula futi nekumachechis uko nekumachechis uko tichimbosifamba kumusha tionanzi unzi ha vabvafundisa kuti ha vanamati ngavasaite zvio ngavasapinda mune zvekuvhota aiwa hazvina kumira zvakadaro kuvhota kunodiwa chero chinanamata mwari kana nesu kuti vhota ndakanonyosa kuvhota tinovhota kuvhota kwacho saka mhuri yeZimbabwe yose yakatereresa munyika yose matrimano zvati 27 inofamba world yose kuvati vari kutanzania kana kuchina kurubata studio sevakutira ngatindonyoresa kuvhota katikawana mukana tisagona kuora mwoyo kuti zvino mvura zvayakatadza kunaya gore akapera painozoona ichibudisei aiwa ngatinonyoresei kuvhota kuvhota kwakanaka zvikuru kuvhota kunodiwa vozvino dzimwe nyika kana kutadza kuti tisavhota itori mhosva saka mhuri yeZimbabwe yose yakateresa handi tinonyoresa kuvhota tose tivhote kune vechidiki vakomana vasikana kana vachiri age 30 years kuenda pamberi ngatinyoresei kuvhota tigone kushandura nyika yedu yeZimbabwe tigone kuisha nokuti katika sati hatidi kuvhota ngatingozviregera zvakadaro hazvitibatsiri nekuti tinoziva kutose kuti mukati menyika yeZimbabwe mune machallenges akawanda anorema zvikuru se asi ngatinyoresei kuvhota tindovhotera apa pakafanira kuti vavhotere uchindotiwo nokuva tichavhotera ukoko vatungamiri vedu chakanyanya kukosha ngava vatungamiri vane rudo nevanhu vavo vava vatungamiri vakatendeka nguva dzese vava vasava vatungamiri vanomhanya vanozvifungira ivo kuzvidzadzira mudura tatora kuti mukati menyika yedu matambudziko aperi kudzidzo kuti namwari pasi vanogumbuka kana vachiona vatungamiri vaitadzaita zvakanaka namwari kudenga havagonesa chiedza nekubatana kwemapati ngatibatanei like sevabatana nozada kubatana so zvakanaka futi kubatana izvozvo tisagona kunyombana inguva yekuti tisagire power kana kusagira mavhoti ndovhoisa nyika ifambe sei inamberi kuri katika zvarudaro 2018 kangokundikana gore inotevera dzimwe next 5 years ka tingatambura zvikuru saka vana veZimbabwe vese vakatira studio 7 I think mamiriyoni mazhinji ngatinonyoresa kuvhota ngati mwainonyoresa kuvhota ngatitsvage zvitupa saizvozvo tisambodzokera zvino kuti vanoti kuti December kunonzi inenge yakavhoroswa naJanuary saka mese mamwe achibvunza pamwe mwe mese vandina gere pari panemi makarutira muri zvani muri zvizvarume muri zvizvarume mai ndofunga zvadzikwa ndofunga ndinomashoka ndina wewawo.
Aiwa tinotenda mukoma wangu. Mvunzo yekupedzisira imimi pachenyu makanyoresa here?
Aiwa zvidosa kati tichitotaura izvozvo tichitoti kutoda kukurudzira dzimwe hama sevadzidzisi kacho kuti tinyorese kuvhota kuti ndonzira idzodzo tizoziva kuti kukurudzira tobva idzo bhoti tikurudzira vati hatika kugara tiri gurupu munomu bhozi tareka vari vachitibvunzire kuti zvino tida kuzoenda kuDisemba tinonyata ayo zvino mavapa nhamba vatenda saka kuti vanhu vese kufunga vari muno rakanzi tiri gurupu pano vakaterera kuti kwanzi nembonyoresa kuvhota kusvika January saizvozvo usodenga tumwa kuti nyika iende mberi tinotenda zvikuru sodenga ave nemi.
Aiwa tinotenda mufundisi moyo
isodenga ave nemi totenda zvikuru nokuti
aha tinotenda zvikuru thank you there siyabonga mlaleli ngumfundisi umoyo lo obusishayele ucingo eseSouth Africa uyaxwayisa uyakhuthaza yena ukuba na lihambe liyebhalisa yikho phela ukuze livote kukhetho oluzayo. Ubebuza lapha ngokuthi uhlelo luphela nini, ngimtshelile ukuthi ngoDisemba uhlelo luyabe luvulile, ngoJanuary luyabe luvulile. Umongameli Mgabelisa khumbula wathi luphela mhla ka 15 na ngozibandlela ngoJanuary. Kodwa kuyabe kungayisikho kuphela kohlelo, akhona ama-ofisi azaqhubeka evulile. Ngakho nxa lifuna ulwazi olupheleleyo kule nombolo elingazishaya ezeZimbabwe Electoral Commission ngama-toll free numbers la, okusho ukuthi awubhatali lutho, ungayishaya leyo number, ungayifonela rather. Inamba yakuqala ithi 080-80265, yinamba yakuqala yezeki leyo ongayifonela uze uthole ulwazi yiloba yiluphi ulwazi oludingayo, shayela kuleyo namba. Esibili ithi 080-10265, ngiphinde njalo 080-10265. 7-6-5. Ngithathe umlaleli njalo. Ngiyakwamukela kuhlelo umlaleli tinokugamuchira imuchirongwa.
Makadi yenyu baba.
Hayi wati nofara kana muchifarawo.
Nofara ndinditwa sinosizi na tandiri muno mu South Africa with the bank.
Kurisei ku South Africa.
Ndizvovo nyama yawo sinambwa kana usiri kwako unenge uchingofara wakapeta muswi.
Aha, saka pa nyaya iri mugango apa makaenda here ku Zimbabwe kunoregister mukomango.
Tinoenda tiri munzira tinogara takateerera nyaya idzi dzinotorwa pa studio idzi. Tinotenda chaizvo nokuti kurudzira kuti tiwane kwetiri vanhu vanorangarira kumusha panguva dzose nokuti redhiyo inoti tinotoshandisa ndiyo yedu yestudio 7. Hatina zvimwe tinoshandisa.
Saka muchaenda kunonyoresa.
Tinotoenda kunonyoresa asi chinodiwa hapo ndechekuti varume namadzimai navasikana navakomana kunyanya vakomana navasikana vachino upenyu huchiri kuinda mberi nokuti isu takabva kure takazviona kubva nguva yehondo tichiimba tichiti shamwari yangu yezani ichatunge nyika zvino shamwari yachona yakatunge nyika ichisundidzira kumawere saka nyika iyi yakarira yakabatira padoko doko saka ngatizame patinoedzanapo kuti tinonyoresa tisimudze nyika yedu ibve kumawere inde pamusoro pakakwirira kuti tese tigowana tichifara nyangwe nesu takura kudai tavane vana vatovawo nevana kuti tive ndatovana vazukuru asi tichiri kuda kuti dei tawanikwa tichifarawo munyika yekwedu hai kufarira kunyika dzakaita sefanika kuno nokuti kunoku kuti uwane chinhu chinokufadza kunge uchingorangarira kumusha kuti zvino zvandiri kufara panapako kumusha ndichadii zvandiri kutamba panapako vana vangu vacho vari kutamba veri zvandiri kudya panapo vana vangu vari kudya veri saka zvinhu zvatinokurudzirana kuti deta takwanisa tose tapinda munzira taenda kundonyoresa kunyange zvaonda ndabhudhi vabva kutaura manje manje ava vachiibvunza kuti zvinopera rini zveshu wakubva kare ndichitanga kuteerera chirongwa chichichi chekunyoresa ichi zvinenge zvaingotaurwa zvinopera muna January zvinopera muna January kubva vamugabe pavakazviindrodusa kuti zvinhu zvingazvinyoreswe patsva vanhu vatange kuvhota zvepatsva sezvo takamboita muna 1980 vanhu vakakurumuka kundovhota vachibvisa hurumende yasimidzi tichitaikuisa hurumende yedu yamugabe yaakunzi yamugabe mazuva ano asi yanzi yezanu p f asi tisingazivi kuti zvatiri kuitira zvitiri kutozvinyengera nokuti mberi kwatinoenda tichachema zvendisu saka ngatitsvakei nzira dzokuti tise vatinoziva kuti kumberi hatichemi.
Aha, ko mune mwana ane asvika pazera rekuvhota here mukomango?
Chaizvo.
Achanyoresa kuvhota?
Achanyoresa.
Aha, aiwa tinotenda mumukurudzira kurudzire shamwari dzake. Aha, saka vachange vachivhota for the first time.
Mumwe wacho anoti wako kumusha ikozvo kuti zvokutonyoresa anotozvinyoresera ikoko kumusha mumwe wacho ari kuno asi anosimuka kuenda kumusha kundonyoresawo patinoenda kumushawo kundonyoresa.
Aha, ko kana muchitaura navo vari kuti shamwari dzavo dzine manyukunyuku here kunyoresawo?
Chaizvo nokuti izvozvi mameseji andosendirwa kubva ikoko kustudio 7 ndotosendera vanhu vakawanda kuti ndo nhau dziri kumusha hande tinonyoresa kana vamwe ndototaura navo pabasa pangu pando izvo ndiri pabasa izvozvi ndogara ndine redhi yangu pabasa inofamba iri mubheki pokuti ndinzwe kuti pachirongwa zviripo pastudio 7 nhasi zvakamira sei.
Aha, aiwa, murambe muchikurudzira vamwe ikoko kuti vanonyoresawo nekuti ikodzero yemunhu wese ari above 18 and above kuti anga achinyoresa. Uyezve hazvinei nekuti uri mutsigiri wezapu, uri mutsigiri wezanu pf, uri mutsigiri wemdct, chirongwa chekuvhota ndechemunhu wese. Ikodzero yemunhu wese chero ari mwana wezimbabwe kuti anga achivhota.
Ichokwadi ichocho mukomangomo, ikodzero yemunhu wese kuti tivhote tiwanewo kuti tione kuti takavhotera papi tigowoziva kuti munhu watakaisa uyu anogona here kuti tungamirira zvatinofara nazvo mukati mukurarama nekuti ndikatasa zvimwe zvedu zvimwe zvidzakwa zvedu zviri muno South Africa vamwe vari kutokanganwa kuti kumusha kwakamira sei nenyaya yekuti vasvika kunzvimbo inonakidza asi nzvimbo inonyaunakidza inzvimbo inorukuvhute rwako inzvimbo inonoziva kuti ndomandakazvarirwa mondoti chero ndikarara panze hapana chinondinonga munhu anoya kuti ndinhingi wakarara apa manje somanzo muno South Africa hei makaoma vedu wei kungogara zvedu asi makaoma
hanzi namai mugave kusina mai hakuendwe
icho ichokwadi kusina mai hakuendwe asi tinongoshinga tichingoenda munongoziva kuti mazimbabwe ndakashinga sei takashinga chaizvo kuti ipapo pachina panonzi ndopanogozha ipo tinotraya neall means kuti tiwane kupinda ipapo tinowanawo chetinonhonga ipapo
haiwa tinotenda mukoma zinata nekupinda muchirongwa
ndatenda hangu mukoma ngoma
mulaleli lo uzinata uyakhuluma uthi ulabantwana bakhe ngoba lolu hlelo ngolwabasakhulayo kakhulu kodwa kasibandlululi labantu abadala siyabamukela uyatsho ukuthi ulabantwana omunye wakhe omunye wakhona uzavota okwakuqala ule ntshunkuntshu impela yokuyabhalisa kanye lokuvota ubontanga uhlelo ngolwenu sithola kakhulu abantu abavela e-South Africa ngeviki edluleyo belifona yebo lisithi ye abanye besithi kabasoze bavote ngoba sebekhathele kodwa njengoba besitsho bathi usaramwira munda kumakulo ungakhalaleli indwangu phela amasimo ayadla eqede umumbu wonke kasoze athi ngoba ukhalalile kasoze awudla umumbu wakho siqhubekeke nxa okobulawayo indawo ongayabhalisa kuzo kule mabuthweni by the way ngu-phase 2 lo kuqala mhla ka-29 October kusiya kumhla ka-13 November emabuthweni wall phela ndaba preschool sizane B sizane A siziba youth center Inkanyezi A, Inkanyezi B, Condron Shopping Center, Lo Bengula, Esikongweni, Lo Bengula Wall A, Lo Bengula Wall B, Mawaba A, Mawaba B, Skulile A, Skulile B. Sithathe umlaleli ke singakayi eHarare, tisati tainda kuguta guru, kumzinda kuHarare uko, timbotora mtereri. Makadi mtereri kugokwe uko.
Atinofara ndafara nekupinda muchirongwa
aha hayi nesiwo tinofara lati siyabonga kunjani enkabaza egogwe rada
hayi gogwe ku right ngapha kodwa abantu abafikurejesta abantu abafana abanenga
yindaba kati abasakhulayo iproblem bathi ingaphi
bona kati akutshintshi lutho abanye bephinde bethi nqanda amacala ami lapha bazambopha
hawu
ngamaabuyafuta abanye abaqokuti abasakanjeli ukuthi khona nxanayarejesta ekuyavota baza kuthi ivote elinikwanje lingayisile so ngama-issues kwangikhona vele kuninenginewo ukuthi kodwa siyazama ukuba hayi madoda kunini ngadi kubuhlungu eke ukuthi uba engadini mina umntwana engadini kubuhlungu into lesiyiphilayo ngapha ntoda
hawu laba abathi umntu oyabe sisabothi ungabhalisi uzabotshwa ngabantu abayabe vele belamacala bedingwa amapholisi
isikhathi bayabe njalo
kodwa uhlelo lokubhalisa alulani la mapholisa be
urejistra vele kuthi
yeva kiti
kunzimakunzima
mnumzana sindewena subhalisilesibuhlungu
ukuthi njengoba sebehamba laba abantu abanye bengakaqedi urejista ngazi ukuthi umuntu esike engadini ehambi esiyenza igadi imota khonabo
aha wena ngokwakho obusubhalisile
mina ngikwami ngathi ngabhalisa mhla ka-10 ngifika ngathi ngaba ngokuqala
aha abanye abangane bakho bayabhalisa ngobunenge kumbe bayapromisa Hayi siyabonga mnumzana uqhubeka kuba khuthaza lawo abanye khona ngapho ngoba lilungelo lakhe wonke umuntu ukubhalisa kungakhathalekile ukuthi ngowezano ungowezaphu ungowemdct ungowemdc ncube ungokamjuru akukhathalekile ukuvota ngokomuntu wonke
dari qiniso amkubonga kakhulu ngendlela ehlelweni
hayi
ngibekelinifumela sira
hayi siyabonga mnumzana siza kwenza njalo aha ngomlaleli wethu egogwe timbopinda mugutare Harare gogogoi kutanga msu wa 29 October kusvika mna 13 November muchikamu chechipiri kana uri muHarare Harare Central unogona kunonyoresa kuadmiral Tate A school Admiral Tate B Cranbourne A, Cranbourne B, Eastleigh Spa Parking Area, Eastridge A, Eastridge B, Moffat, Nettleton, Queensdale A, Queensdale B, Roosevelt, St. Mary's, St. Martin's rather school, Blackstone A school, Copacabana Tent, Townhouse Tent, David Livingstone School, Harare Church Office, Girls High School, Parire Nyatwa Tent, Queen Elizabeth School, Alexandria Park A, Alexandria Park B, Avondale A, Avondale B, Avondale Shopping Center, Belgravia Sports Club, Hellenic A School, Hellenic B School, Open Square Corner, Churchill Hiller Tent, Highlands A School, Highlands B School, Oriel Boys School, Oriel Girls School, in Zimbo, Zamunogona Kuno Nyoresa, Kana, Mochi Gara, Muarare Kurusei, Guarare East, Uyezwe, Mount Pleasant, Ne Harare Central, Zimwe Zacho, Kumunogona Kuinda Ku Green Groove School, Green Groove Shops, Chikurubi Prison Camp Tent, uyezwe Chikurubi Primary School, kutarisa Chikurubi Prison Camp Tent. This is interesting, nekuti hanzi vashungwa avabvumidzi vanenge avagoni kuvhota musarudzo dzinouya idzi. Although it's there, you know, they do have a right under the constitution to vote, but urumende iri kuti vashungwa havagoni kunge vachivhota asi apa pane registration camp kuchikurubi prison pane dzimwe nzvimbo zvakare Sunningdale 1A school Sunningdale shops pane tent ipapo Malberane Girls uyezve ku Malberane Shops tipinde mu Mount Pleasant kune Warren Park 7 School Warren Park 7B ne Groombridge A School North Park B School University of Zimbabwe AUZ kule tende konapo lingapalisa kona ngapo University of Zimbabwe Greystone Park A School Greystone Park B Batanai A School Batanai B School izi inzimbo dzamunogona kunonyoresa kuHarare ikoko kutanga msuwa 29 October kusvika msuwa 13 November pasi pechikamu chechipiri kana kuti phase 2 voter registration tafara mavhuku kana kuti mavhuku tafara kune mavhuku A primary school mavhuku B primary school tafara number 1A high school mavhuku Poly Clinic Tent Tafara High School Simuzai A School Hatfield Shops Hatfield Girls A Hatfield Girls B Open Space at Caledon Shopping Center ati gone kunge tichimo panzimbo dzeseveduwe nekuti sekutaura kwangu schedule yacho yakakurisa muri kuona mapepa aya vakatarisa pa TV akawandisa is a very very big voluminous schedule saka zvamunogona kuita kuinda pama websites edu ticha ma upload ma papers ese ya schedule yacho pama website edu anosanganisira inoti www.voazimbabwe.com iyo ndeye chirungu pane chishona inoti www.voashona.com uyezve yechi indebele esindebele eti yona www.voaindebele.com kulapho ke esizafaka ischedule esipheleleyo ese ndawo lapho ongaya khona kufeza ukuyabhalisa phansi kwehlandla lesibili uphase 1 ndokwamunogona kuinda ipapo pama website yedu kuwana ruzivo rwese kuti uona schedule yese yenzimbo dzamunogona kuinda kunonyoresa pasi pechikamu chechipiri siqhubeke siseHarare khonapo eHarare North kuHarare North munogona kuinda pamusika along Domboshava Road Heathcliff 2B School Tafara 2 High School Tafara number 1 Primary School Townhouse eHarare Central Harare District Office Highfield Budiriro District Dzivarasekwa Community Wall Mavugu Tafara Sub District Office Lase Mount Pleasant Sub District izoge indawo elenelisa ukuya kizo zona lezo ngalise Harare vachango tibata muchirongwa iStudio 7 chirongwa ndeche vechidiki The Connection uyezve semagariro tiri kutarisa nyaya kunyoresa mazita evanhu vachavhota musarudzo za 2018 na chikamu chekutanga phase 1 chiri kupera mangwana zek ichiti iyo yagona kunyoresa vanhu vanokwana ivo 1,033,000 kusvika zuva ranhasi ilo inani labantu asebebhaliswe yizek kufika ngelanga lanamuhla abantu abangu 1,033,426 mucharangarira kuti zek ine target ye 7 million iri kuti inoda kuti pakupera pechirongwa ichi inge yaregista vanhu vanokwana ivo 7 million muna January saka tichaona kuti zvichaitika here kana kuti kwete tizakumbula kuva na Isaac iti ekupheleni kwehlelo lokubhalisa abantu lolu ifuna kuva na ive isipalise abantu abangu 7 million okwamanje ile 1 million sizabona ke ukuba na iza kwenelisa na kodwa umlando ukini njengabantu beZimbabwe njengabontanga njengabasakhulayo ngoba ilungelo ngelenu lokuvota ngakho lilungelo lakho ukuthi uhambe uyebhalisa silomlaleli tine mtereri Barunare we have a listener good evening and welcome
yakwatenja
siyabonga linjani lani
hayi siyaphila baba
ye lisayela ucingo lingapi wa
I'm not in South Africa
lise South Africa
ye baba langkomo
okay uyizwile indaba esingayo lamhlanje mnumzana luyaphela uhlelo ihlandla yokuqala kusasa izek izaba isisuka endaweni ebikizo isiya kwezinye wenelisile yini ukuya ekhaya ukuyabhalisa mnumzana tamza
Hayi mina angayi batika khulunga lelokuhamba ekupheleni kwa November ngoba into la manje sakala kakhulu ngoba uzemela be South Africa lo hlupho lokhona ngale ethe Zimbabwe.
Mhm. Ngo November kulapho kuyabe sokuthena. Kawatheza awukwanisi. Ngomsebenzi uvala umsebenzi.
Yeah, sasethena ngomsebenzi baba. Chuti ngo November kulapho kuyabe sokuphele khona ithuba lami lomsebenzi. Lami khona bengathola khona ithuba lokuyabhalisa.
Aha, ekhaya khona uhlala ngapi?
Ngisenkayi ezinyangeni kwathi 20.
Okay, kubo bebe.
Ubebe ngMP, but ukansela uMarian Ndlovu.
Aha, bayabhalisa yini nxa ukhuluma labo khona lekhaya? Bayaphakamela phezulu.
Engilusize ngakho baba Nkomo ukuthi angingabile number zabantu bekhaya. Yona ekakhansila ngokwakhe ngengaba layo but ayivumi ukungena ngazo ukuthi uhlupho lungaphi.
Mhm, ngisho nje lesihlobo labangane nxa ubafonela bathini?
Ukukhona ukuthi abangane inumber zabo kanye lazo into yokuqala. So into enhlupha kakhulu emoyeni ukuthi pho onza ukuzwa okuyikho okungahamba ukuthi lambe lolwazi ukuthi kwenzakala njani anina phone numbers abangani.
Aha, kodwa uzitholile phela inombolo zeZimbabwe Electoral Commission ama toll free numbers abo nxa kukhona ofuna ukubuzisisa ukuzisisa.
Ngicela linikeze ngoba khona la ethu umsakazo kathesi.
Aha, nanzi inombolo zakhona ule ulosiva eduzana.
Yebo bangkomo.
Okay, ngama toll free numbers inombolo yakuqala ithi 080 802
65. Hayi, siyabonga bangkomo.
Inombolo yakuqala leyo esibili ithi 080
102 65. Hayi. Enkomo baba.
Yeah, hayi kulungile mnumzana. Uhambe phela ebhalisa ubakhuthaze labanye khona ngapha. Awukhathalekile ukuthi ngwezano ngwezaphu ngweMDC. Inqe ungumntwana weZimbabwe ulesithupha, ule proof of residence, ubufakazi nje uveza lapho ohlala khona, kuvumelekile ukuthi ubhalise.
Siyabonga baba, lami ngakuthi ukuthi ngithi mina kwabasakhulayo. Kubo bonke nje abesenkayi kakhulu kunkayi constituents kayi South kayi North bengikhuthaza ukuthi wonke umuntu osakhulayo kungumlando wabo ukuthi ayovota ngenxa yokuthi ikusasa labo lingaba lihle kakhulu abangevotele kuhle bevotele uhulumente ongabaphatha kuhle abanike imisebenzi besebenze bodla izimuli zabo kube kuhle kube njeyana ngoba abantu abakhona bakulezi nsuku abantu abadala okwabo sabakubona okomhlaba bakukhulisa abadlula kikho but thina sisakhulayo umlando uyethe thina ngoba sikakubona okuhle usize ukuthi sikhulele ebunzimeni ngale hulumente khona ezanupf sesiluphile singabantwana ungakafanele ukuthi ngaze sihlophile sihlwaziswa luhlupho olukhona kuleli lezwe. Ngiyabonga babankulu.
Hayi lathi siyabonga mnumzana. Isibonga umbani
uNdlovu.
Hayi siyabonga Ndlovu enkulu.
Siyabonga baba.
Ngumlaleli lapho ubaba uNdlovu uyakuthaza ukuthi lihambe liyebhalisa la uthi uzahamba ngenyanga ezayo ayebhalisa phela siye ngase emathebelelenda south lapho okuphuma khona mina indoda enkulu mathebelelenda south nxa uvela ngithi lapho esikhosini emvela khona kamangubo kutangansi wa 29 October kuno pelansi wa 13 November apoli kamangubo unde kamangubo primary school unokwalisa kuti ukone vota muma elections anobuya kahingwe kukwele awoli kahingwe apa ku primary kobe kuna vanhu vezek futi yenda paye unokwalisa hamba ke uyebhalisa nxa ukuhingwe nxa usemangubo nxa ukomadlambuzi Ay kodwa ayisizo zodwa lezo ndawo ngikhuluma lapha emvela khona iyibhayasi engibona ngani ivumelekile emathebelelenda north zinengike indaba kodwa lingakhohlwa ukubana ngithe liye kuma websites ethu www.voazimbabwe.com www.voindebele and www.voashona.com lizasithola ischedule esipheleleyo kwanelokho lamhlanje for me Thungamilinkomo it's a good night Zimbabwe.